nhema neraka na kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemuvhuro ndira 2 2023 makaterera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kumajere kwedu tinana machiremba vese nana mazvikokota mafizishezi madhentisti zvese tinazvo. Saka madhokuta edu basa ravo nderekuona kuti utano hwevasungwa vedu hwachengetedzwa.
Hurumende yoramba kuti iri kupindira panyaya yekutongwa kwava job scholar veCCC uye kuvarambidza kuti vaonekwe nachiremba wavo.
Ya munako anobvunza kuonekwa nachiremba wake kana kisa chikumbiro in terms of the constitution yedu yemuZimbabwe. Constitution yemuZimbabwe inotaura musection 50 kuti munhu ane right yokucommunicata okushanyirwa nachiremba wake.
Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti panenge pane kupindira kwehurumende panyaya yavasikala. Vakawanda vochema Pope Benedict nenyanzvi munyaya dzemutambo Pele. Vaviri ava vakashaya vhiki rapera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi-ziyambi vari kuramba kuti hurumende iri kupindira mukutongwa kwenyaya yemiriri wezengeza West mudare reparamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar. Vaskala vakasungwa musi wa14 chikumi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali nenhengo yeZANU-PF vaPius Jamba avo vakatotenda mhosva iyi kumatare. Vaskala vanoti kubva zvavakatanga Vaskala vakanyura tsamba nezuro vachiti vainge vachirwara zvakanyanya nemudumbu. Asi vachiti kubva zvavakatangawo kurwara muna Gunyana vakuru vemajeri vari kuramba kuti vaonekwe navana chiremba vavo. Nezuro vaskala avo vari kumangwana vaskala vari kutarisirwawo kuenderera mberi vachimiswa pamberi pedare mukuziya nezvekubatwa kwavari kuita uye nyaya yekuti hurumende iri kupindira. Tabata vaziyambi
kumajere kwedu kuna anachiremba. Anachiremba ivavo ndo tinana machiremba vese nana mazvikokota mafizishezi madhentisti zvese tinazvo. Saka madhokuta edu basa ravo nderekuona kuti utano hwevasungwa vedu hwachengetedzwa. Zvisinei kuti une mari kana kuti hauna, una dokta wako kana kuti hauna. Kana zvazonyanyisa kuomarara pane zvanyinyutwa zviri kuratidza kuti pane zvavatata ndo pangazonzi rega titi muunze chiremba wenyu. Asi kune zvese madhokuta edu madhokuta ana mazvikokota. Saka handikunzwisisa kuti nyaya yachona yazonzi vedu vatadza inyaya yei.
Asi haisi ikodzero here munhu kuti nyangwe ari musungwa ange achiona chiremba waanoda?
Vasungwa vedu vana kodzero yekuti vaonekwe naana chiremba vavanoda vavo. Asi vedu vanosungirwa kunge vachiongorora kuti pane zviripo here zvinokodzera kuti titadaitwe. Nekuti tikangoti hanzwa musoro hadii zvobva zvanzi chiremba wake ngaauye. Kunyatsogarikana zvakanaka. Kune zvimwe zvinhu zvekuti vanosungirwa kuti hai izvi zvakamira somutsanangurira kuti handwisise. Kana vakaona kuti ha munhu asi kunzwisisa handisi kuti ndo zvakaitika, vanogona kutaura kuti ha munhu ari kungonetsawo zvake. Asi vane kodzero yakanyanyisa kuwanda yekuti vaonekwe nachiremba wavo vachizvibhadharira. Asi zvatinoita ndezvekuti tinoziva kuti handi vese vanogona kubhadhara. Saka mutemo unonge uriko ndokuti vedu ndo vanosungirwa kutanga vaone. Panouya vako vedu vacho vanofanirwa kunge varipo kuti vataure kuti zvavamuudza nezvavaakuudzwa zvakasiyana here.
Touya pane imwe nyaya iri kunetsa yekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vanopikisa vanenge vari kuti hurumende ndo iri kutsika madziro ichiita webhande nebhurugwa nevematare zvapa kuti vasaburiswe mujeri kwenguva yakareba.
Kubva zvandaita minista, chinhu chandinoziva chinokosheswa napurezidendi vedu ndechekuti haufanirwi kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzitare edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo, kuti bumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa. Saka handizive kuti vanenge vachitaura kuti aiwa hurumende yazoti gareke kubuda pote pote pamwe kune imwe hurumende yavari kutaura isiri yavamunangazo.
Asi katakamboona imwe tsamba ichinzi iri kubva kune vamwe vatongi vanenge vainyunyuta kuti hurumende iri kunyanya kupindira munyaya dzematare idzi.
Ndaiona izvi vaidaonerai kuti anonzi mhingi mhingi musi wakati akatiudza zvekuti nezvekuti. Ini saminista wavo handina ndinoziva akatumwa napurezidendi kana ini handisati ndambotumwa kuita izvozvo.
Ko panyaya vari kutiwo kazhinji vanenge vakarerekera kuzanu PF vakasungwa nyangwe nemhosva yakaita sei vanopiwa mukana uyu wekubvisa mari yechibatiso asi vanopikisa mutoro chaiwo?
Nyaya dzekumatare dzinotariswa nyaya iri nhungamunhu, kwete kuti dzinotariswa mugurumandira. Kana inini saziyambi ndikapara mhosva, nyaya yangu inonoongororwa saziyambi. Saka vari kuti nyaya dzeopposition, handizive kuti opposition iri kupara nyaya yakafanana here kana kuti dzinee dzakasiyana, nekuti maziviro angu ndeyekuti nyaya inii ndikaba mombe ndinononotariswa nyaya yangu yekuba mombe. Havatarise kuti kadhi rangu remusangano nderechii.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunhare muHarare. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie. Tikatanga nekuvabvunza kuti ko vasungwa havana here kodzero yekuti vaonekwe nachiremba wavanoda?
Ya, munhu anobvunza kuonekwa nachiremba wake kana kisa chikumbiro in terms of the constitution yedu yemuZimbabwe. Constitution yemuZimbabwe inotaura musection 50 kuti munhu ane right yokucommunicata o kushanyirwa nachiremba wake of choice. Saka wedha hurumende ina chiremba wayo kana kuti haina, vasikala vane right yokuonekwa nachiremba wavo garachi waona.
Tiri kuonawo vainyora vachigunun'unawo kuti kana magweta chaiwo ari kurambidzwa kuti avaone, zviri pamutemo here?
Zviri kutotyora mutemo kunenge uchiita hurumende, because iyo section yatakubva kutaura iyo section 50 inotaura zvekare kuti musungwa anenge akasungwa ari mu remand ane right yokuonekwa zvekare na lawyer wake kana kuti gweta rake kusanganisira madoctor. Saka izvi vanonge vachiita izvi kutyora pachena bumbiro romutemo.
Totarisawo panyaya yekubvisa mari yechibatiso. Zvinofamba sei kana munhu achinge asungwa? Munganyatsotsanangura here sei vagarisa mujeri kudai vasina kubatwa nemhosva?
Ya, nyaya yechibatiso inyaya inofa kupuwa nedare vachiongorora yatingati mareasons avo, because mareasons acho anenge achifanwa aripo. Imwe yacho inofaa iri yekuti vasikala havafanwa kuva vachiinterfere nemawitnesses. Imwe yacho ndeyekuti vasikala havafanirwe kuva vachinzi vachapara mhosva iyoyo zvekare, kana kuti vasikala vachazoonekwa vachitiza. ofuchi pama applications ese aitwa zvokutadza kuti vasikala havana yatingati propensity yekuita zvinhu zvese izvozvo. Sezvi zvatinongoziva ndezvokuti vasikala vakasungwa kana kuti vasungwa zvakawandisa, and pavakasungwa pese ipapo hapana izvozvo zvingapa chikodzero kuti dare rifunge kuti vasikala vangatize nyaya yavo iyi ivo vasina mbobvira vambotiza before. Saka mareasons ari kutaura magweta mareasons anopa kuti vasikala vapuwe bell, but dare madare emadzimosva ndiwo ari kuita senge asiri kutarisa zvekare amwe masections edu ari muconstitution anotaridza kuti munhu wese anenge asungwa muzimbabwe ane right yekupuwa chibatiso chebell kana kuti bell in terms of the constitution.
Asi chii chiri kupa Matare kuti azengurire kuvapa mukana uyu semaonero enyu vamasii?
Simaonero angu indona senge iyi nyaya yakapindirwa neyatingati mapoliticians nekuti mareasons acho haasi kunyatsooneka kumeka sense zvamuchose, nekuti tinoziva kuti vasikala imwe nyaya yavakasungirwa inyaya yavamoblessing alley akashaya, uyezve nenyaya yemhirijonga iri kunzi yakaitwa kuchitungurisa uko, but vamwe vese vakapuwa bell kunzi kwavasikala, and zvinhu zvisinganyatsooneka sense kuti kana vamwe vese avo vakapuwa bell vasikala sei vasiri kupuwa bell ivo vachingoye munhu mumwe chete. Saka izvi semaonero edu ndezvekuti pamutemo chaipo chaipo magweta avasikala vaita zvese zvavanogona nezvese zvavanokwanisa kutaura vachipa zvireasons ekuti vasikala vapuwe bell, but zvakuita senge pane amwe maoko ari kubva samwe zvinova izvo zvinoita senge zvine interference yehurumende. And sei tichidaro zvinhu zvagara zvichitaurika mumamedia, tinoona pamatwitter, tinoona pamafacebook vamwe vanhu vemuhurumende chaivo chaivo vachitaura kuti vasikala havafi vakapuwa bell, nevamwe vemuzanu pf vakambotaura kuti tichameka sure kuti vasikala havasi kupuwa bell. Saka tichibatanidza mashoko ese aya tinoona kuti pane interference iri kubva samwe iri kuinterfera nematongerwo akuita nyaya iyi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mwari ndinokudai, aya ndiwo anonzi mazwi ekupedzisira akataurwa naPope Emeritus Benedict vasati vashaya nemusi wechina. Mashoko aya aburitswa padandemutande remuzinda weRoman Catholic kana kuti Vatican News website. Munyori waPope Benedict vaGeorge Gunswain vanoti mukoti chete ndiye munhu aive pedyo naPope vasati vashaya. Vati Pope Emeritus Benedict pavakapedza kutaura mashoko aya vakange vave kutadza kutaura zvakanaka. Mutumbi waPope Benedict unenge uri muSt Peter's Basilica kutanga nhasi kusvika musi wechitatu. Vari kutarisirwa kuradzikwa nemusi wechina. Pope Benedict vakaberekwa vachinzi Joseph Ratzinger uye vakave Pope wekutanga mumakore mazana matanhatu kusiya basa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutumbi wemutambi wenhabvu akaita mbiri pasi rose Pele wasvika muSantos umo akatanga kutambira nhabvu muBrazil makare. Pele akashaya svondo rapera ave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa. Uganda yatanga kuongorora kufa kwevanhu vapfumbamwe kusanganisirawo vana mushure mekutsikirirana kwakaitika pamhemberero dzegoredzva muguta guru renyika iyi reKampala. vanhu vainge vakaungana muFreedom City Mall vakazotsikirirana voenda kunoona zvaiputika panze pehall iyi kana kuti mafireworks. Kushaikwa kwemishonga nezvekushandisa muzvipatara pamwe nekushomeka kwevashandi vezveutano ndizvo zvinonzi zvakanyanyovhiringidza nyaya dzezveutano munyika gore richangopera. Asi hurumende inoti iri kuedza kugadzirisa matambudziko aya. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Kunyangwe gore rakatanga zvakanaka, huwandu hwevari kufa nechirwere cheCovid-19 huchiderera, mukupera kwegore chirwere ichi chinoratidza kuti chave kudzoka zvakare sezvo vanhu vatanhatu vakafa muna zvita. Rimwe dambudziko rakanetsa ndere chirwere chegurikwiti chakauraya vana mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750. Hurumende inotiwo zvirwere zveshuga zvakawedzera mugore iri. Mumwe mugari weMuharare Mailinda Shirekete vanoti dambudziko guru ravakasangana naro gore rino munyaya dzezveutano kushaikwa kwemishonga kuzvipatara zvehurumende.
Ukasvika wabhadhara mari yako kukadhirazi bobo vachida kurapisa kana mwana $3 wosvika warapisa mwana mapiritsi hapana, hapana mushonga unombopiwa, unonyorerwa kadhi wonzoenda unotenga apo mari yacho yekutenga unongosiwa ndiyo vashandisa kubhadhara muchipatara.
Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatsigirawo vachiti zvipatara munyika zvangosara madziro chete.
Kuna zvirimo kana uchida kuita operation unotenderwa zvinhu zvako zvakakwana including mastitch nemapanga acho okuchekesa nemabhandeji. Chero vanoenda kunoita madelivery mumahospital edu ndo zvimwe chete vanofanira kutakura zvinhu zvavo.
Vatiwo pamusoro pedambudziko remishonga zvipatara zvinowo vashandi vezveutano vakakwana.
Vashandi kwakusina, tiri kuramba tichiona brain drain yakasimba. Malevels ese vashandi veministry yeutano, madhokota, manesi gore rino havabuda. Ende tiri kuona pane dzimwe nyika dziri kurekruta actively vana Britain nedzimwe nyika vachitora itoto vashandi tushoma twatinatwo itoto, but vanhu vedu havagona kuresista nokuti izvo muno muZimbabwe macho inongori nzara yega yega.
Pakushayikwa kwemishonga muzvipatara, mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati kambani yeNational Pharmaceutical Company kana kuti NatPharm ndiyo yakapiwa chiga chekutsvaga mishonga inodiwa kuzvipatara zvehurumende.
Hurumende yakapa simba kana parastato yedu inozi NatPharm kuti iyo inge ichitenga mishonga muno munyika nekunze kwenyika, mazvipatara zvedu zvichizotenga vakuNatPharm.
Vakafanobata chigaro chemukuru weNatPharm vaIvan Dumba vaudza Studio 7 kuti vanotenga mishonga zvichienderana nemari yavanenge vanayo.
Ngangoti NatPharm tinongosupplyawo yatinenge tagona kusupplya, you know, depending on mari dzatinenge tinadzo. But generally I think my budget constraints ndoanongoitawo kuti NatPharm tita kumita, you know, expected pressure.
Vatione kuwedzerwa kwakaitwa mari mubhajeti rezveutano ra2023 vari kutarisirawo kuti vakwanise kuwedzera kutenga mishonga inodiwa nebazi rezveutano. Vatsananguravo kuti chishuwo chavo ndechekuti vapiwe mari yacho paine nguva kuitira kuti vakwanise kutenga mishonga inodiwa mari ichine uremu. Bazi rezveutano rakapiwa mari inoda kusvika mabhiriyoni mazana mana nemakumi manomwe nemana emadhora ekushandisa kana kuti 473.7 bhiriyoni muna 2023, inova zvikamu gumi nechimwe 11.2% kubva muzana. Asi nyika dzemuAfrica pasi pechibvumirano cheAbuja Declaration chakanyoreranwa pasi muna 2001 dzakasvipira kuti dzichapa zvikamu gumi nezvishanu kana kuti 15% zvemabhajeti enyika kunyaya dzezveutano. Zimbabwe haisati yambosadzikisa chibvumirano ichi, nyanzvi mune zveutano dzakadai savaMadzorera dzichiti bazi rezveutano harisi kupiwa mari inokwana. Vashandi mubazi rezveutano kusanganisira vana chiremba nevakoti vari kuramba vachibudawo munyika kunotsvaka mafuro manyoro kunyika dzakadai seBritain, Namibia nedzimwewo. Mateo. Motunga miri werimwe sangano reva koti re Zimbabwe Nurses Association vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Tanyanya kuita kuti vashandi vehurumende vezvehutano vabude munyika munomu imari yavanotambira iri pasi. Takutarisa dzinotambirwa kune dzimwe nyika dzakatitenderedza munomu Southern Africa kana kuti munomu Africa, tichizoenda kunze kwenyika kunze kweAfrica vakangonzwa kuti kune kwaita mukana vanomhanya.
Vaenderero mberi vachiti COVID yakatowedzera kushomeka kuvashandi mumapazi ezveutano pasi rose.
Uya kwakaita chirwere cheCOVID-19 chakabva chaita kuti vashandi vehurumende vezveutano vave pademand worldwide. Saka vari kudiwa kunyika dzakawanda dzakabudirira.
Asi vamujiri vati hurumende iri kuedza kusadzikisa zvinodiwa nevashandi vezveutano kuti vasabude kunze kwenyika. Vatiwo hurumende yakagonawo kudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 vachiti gore rino hakuna kuita ndufu dzakawanda.
Takatarisa pamusoro pechirwere ingati COVID-19, Zimbabwe inyika inofanira kunge ichitendwa pasi rino rose nekuanisa kuti chirwere chisapararire, iyo kuti sava nendufu dzakanyanya zvikonzereswa nechirwere mugore rino rapera.
Vamwe vataurawo neStudio 7 vanoti vanotarisirawo kuti muna 2023 hurumende ikoshese nyaya dzeutano munyika kuti mishonga, mishina pamwe nenyanzvi munyaya dzezveutano zviwanikwe kuzvipatara munyika yose. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vakaita seCrisis in Zimbabwe Coalition vari kuyambira kuti zvinhu zvinotogona kuita manyama amire nerongo mugore rino sezvo hurumende yaramba yakatsika madziro pakuvandidza mutemo wemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Bill. Izvi zvinonzi zvichapa kuti mari inopiwa hurumende kubatsira zvirongwa zvayo kunyanya zveutano kubva kunze uderere. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatoti mari yadzika nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, zvikwata zvenhabvu yepamusoro yeCastle Premier Soccer League zvapinda pamusika kutsvaga vatambi vatsva kuedza kuzvisimbisa zvakatarisana nekutanga kwemitambo ya2023. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata izvi zviri kutungamirwa neDynamos, iyo iri kuda kusimbisa chikwata chayo icho changa sina kumira zvakanaka mwaka wapera. Dynamos yaraura Eli Lunga kubva kuBlack Rhinos, Nyasha Chintuli kubva kuManika Diamonds na Jayden Bareke kubva kuHawa, iyo iri kuenda kuDivision 1. Muraridzi mutsva weDynamos Herbert Maroa anoti vari kuita zvekare hurukuro nevamwe vatambi vaviri vane mukurumbira vasina kudoma nemazita, asi mashoko ari kufamba anoti vatambi ava ndi William Manondo weCapes United na Blessing Moyo weFC Platinum. Manondo uyo akarova mambure kudarika vamwe vose gore rapera muPSL ari kudiwawo zvekare neNgezi Platinum Stars. Munyori mukuru weDynamos vaWebster Marechera vanoti mari yokutenga vatambi iripo, asi Marowa ndiye anoziva pane maburi anoda kuvharwa.
Mutambo uyu ndewe varayiridzi, ndikangoti makochi ndo varidzi wemutambo. Maburi anoda kuvharwa, murayiridzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa, saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daenda.
Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vaMoses Makuyana vanoti mapazi ese echikwata ichi aruda kugadziriswa zvakasimba.
The coach is to pull up his socks to gather the team. Team haina kumira haina kumira mucheza chose. It needs to be revamped defense, strike force.
Mumwe mutsigiri wenhabvu vaChris Gwaze vanoti ino yave nguva yekuti Dynamos itore mukombe weleague nekuti yagarisa isati yaita izvi.
Dynamo sinofana kunyatsogadzisa zvinhu zvayo nekuti yatora nguva yakareba isati yambotora mukombe wayo. Saka izvozvozvo ndo zvatinotarisira kuti vasazonyanya kuda kunhonga nhonga twakawanda wanda.
Asi Dynamos yakundikana kuraura Callum English Brown weLegends Football Academy. Oyo yanga ichida zvakanyanya asi asarudza kuenda kuChicken Inn. Pamusoro pezvo Dynamos yadimbura ukama nevatambi vane chitsama vanosanganisira Patson Jaure, Martin Ofori, Alex Orotomao, Sylvester Apia, Albert Eyonde naArnold Mawadza, avo vaziviswa izvi mutsamba yabva kuna vamarechera. Dynamos ingangorasikirwa zvekare naFrank Makarati, oyo anonzi akananga kuFC Platinum iyo yakatora mukombe weleague muna 2022. Murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza anoti akamirira kunzwa kuvatungamiri vechikwata chake kuti vachatora gwara ripi pakusimbisa chikwata ichi.
Totomirira kunzwa kuvakuru varidzi vetimu. Isusu tiri vashandika isu timu nevaridzi vayo ndo vanozotiudza kuti tichafamba sei. Varidzi vevakuru vetimu ndovachatiudza kuti vada kuti tiite sei mune ramangwana.
Asi mutsigiri wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti FC Platinum yakasimba kare zvekuti haidi vatambi vatsva.
FC Platinum inezvi iri kutamba itimu yakasimba zvokuti havana need kutenga kana mamwe maplayers. Timu iripo yayo yakagwinya iri kutamba zvokuti totarisa kuti inotora league gore mumwe mwaka uno.
Asi Manika Diamonds ndiyo iri kukwikidzana zvakasimba neDynamos mukutenga vatambi vatsva. Murairidzi mutsva weMajem Boys Jairo Stapera atora vatambi vashanu Gerald Bero, Godfrey Sango, Donald Ngoma, Kelvin Gwao na Tawanda Chisi kubva kutriangle iyo airairidza mwaka wapera. Pamusoro pezvo Manika Diamonds yatenga mubati wepagedhe Tedious Bare kubva kuGreen Fuel iyo ichangopinda muPSL. Asi mongorori wemutambi wenhabvu vaWisdom Ncube vanoti kutenga vatambi vatsva vakawanda panguva imwe chete kune njodzi huru.
Zvinokanganisa matimu kuti ukaramba muchitenga new players pane zvakundileka combination zvinokanganisa rhythm yebhora. Look at
Simba bhora iyo zvekare ichangopinda muPSL yaraurawo talent chawapiwa uyo aimbotambira sekukuna United yekuSouth Africa. Chawapiwa ari kubatana nevatambi vakaita saRonald Chitio, Hardlife Zirekwi, Brighton Tuwaya, Webster Tafa naTafadzwa Jararavani, avo vaimbove muPSL kare asi ndokutambira Simba bhora muDivision 1. VePremier Soccer League vakazivisa kuti makundano emwaka wa2023 ari kutanga muna kukadzi achivhurwa nemutambo weCastle Challenge pakati peFC Platinum neBlauwayo Chiefs. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vatereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi, apo Ivan Zininga anenge achitarisa nyaya yezvamuri kutarisira nekushuvira mugore rino ra2023. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende iri kuramba kuti iri kupindira panyaya yekutongwa kwava Job Scholar veCitizens Coalition for Change, avo vakasungwa muna chikumi gore rapera vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Asi rimwe gweta rinoti pane ruoko rwehurumende panyaya iyi. Vakawanda vochema Pope Benedict uye mutambi wenhabvu akaita mukurumbira pasi rose Pele. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya imina Praxides Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.
kuisika tisenda baku VOA Ndebele.